mangwana chatiri kutarisira isi kutarisira kuti zvakambonekwa kare munyaya dzekuvhota zviri kugadzirika here taanyanyotarisa kuti vhoti iri kubata sei kuvhota kwevanhu musi vacho vekuvhota saka tichange tichitarisa kuti vari kunovhota vhiki richandisa vhota zoro ravakanyoresa kune here vanhu vachanzi havakwanisi kuvhota nokuti vaenda kupolling station isiriyo kana kuti havana kunyoreswa tobva taongorora zvakare kuti vangane vakadaro tichange tichiongororawo zvakare kuti vanhu pavari kubuda vanovhota vari kubuda vachinovhota vakasununguka here kana kuti hapane vanhu vari kuvambunyikidza kuti vaende vachinovhota zvinova zvinhu zvatakagara tichingoona musarudzo dzapfuura saka tinge tichiongorora izvozvo tigoongororawo zvakare kuti kubatwa kwezvabuda musarudzo tichatora nguva yakareba sei kuti zvinge zvichibuda semaonero edu kubatwa kuri kuitwa sarudzo dzevabaiidzozo kuri kutivadiza zvatingangotarisira muna 2018 saka zvatiri kuedza kuda kuita kuedza kuti tibatsirane nevari kubata nyaya dzesarudzo dzacho kuti tinge tichigadzirira nekukunda zvinhu zvataimboti aiwa zvinhu ngazvigadzirikwizvi musarudzo dzakapfuura
teinzwawo nguva yekutsvagwa kwerutsigiro nemapato ezvematongerwo enyika pachimbobudawo mashoko ekunzi pane kutyisidzirwa kwevanhu nebato rezano pf mungatarisira here kuti zvingatadzisa vanhu kubuda mangwana kana kuvhota vakasununguka
panyaya dzakambobuda dzekuvhundisirana nekuti akambonzwa kanyaya yekuti kune vamwe vebato rezano pf vaiti kune vanhu vekumhondorombaira tichaziva kuti mavhota sei zvekutoti zvakaitika chinhu chakashata kana zvichinge zvakaitika takangonzwa tichizverenga mumapepanhau ndo zvakaitika asi tiri izvo zvinhu zvatinotarisira kubva kune mapolitical parties ari muzimbabwe
tichitarisawo mamwe masarudzo anosimboitwa panomboitawo kuchema chema kwekuti iro sangano rezeki rinenge risina kugadzirira musi wacho wesarudzo iwoyo mungatarisira here kuti rondo rino rinenge rakagadzirira
zvanga zvichibuda mumabi election so far aitwa zimbabwe electoral commission chiri kuedza kunge yakagadzirira yatingati administrated pachirungu vari kuratidza kunge vakarongeka pakubata basa ravo asi chatinyangoti hatisi kufara nacho ndechekuti zeki haisi kupuhwa mari yakakwana